Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wesvondo, zvita 10/2023. Makateerera ku Studio 7, nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU PF inoti inotambira zvakabuda musarudzo dzemabielections dzakaitwa nezuro. Asi vanopikisa veCitizens Coalition for Change vanoti zvakaitwa nezuro kwaive kupedzera hoko padehwe retsindi, vachiti ZANU PF yave kuda zveutongo hwehumbimbindoga. Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi inoti zvichanetsa kuti Zimbabwe itange kukwereteswa mari nevekunze. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika havana kuenda kunovhota musarudzo dzemabielections dzakaitwa nezuro dzemakanzuro nenhengo dzedare reparamende. Sarudzo idzi dzakaitwa kunyange hazvo pachine nyaya dziri kumatare dziri kupikisa kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa Residents Coalition for Change nevari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri Vasengezo Chabango. Mutungamiri webato reCCC Vanelson Chamisa vanoti vashabangu havasi nhengo yebato ravo uye havana masimba ekudzinga vanhu. Vanopikisa vanoti bato reZANU PF ndiro riri kuda kuti sarudzo idzi dziitwe kuti riwane zvimwe zvigaro gumi zvekuti rikwanise kuvandudza bumburo remitemo kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasamanikidzwe nemitemo kusiya basa muna 2028. Nezuro pazvigaro zvipfumbamwe zvakakwikwidzwa mudare reparamende, ZANU PF yakawana zvigaro zvinomwe, vachabangu vakawana zviviri chete. Dzimwe sarudzo dziri kuitwa mukutanga kwegore rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanokokera bato reZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi.
Zvabuda musarudzo tinozvigamuchira. Kunyangwe kana paitwa maelections pane maconstituents anenge achirwidzanwa sezvozvi anga aripo ari mapfumbamwe. Ukandibvunza ini ndinokuudza kuti dei tata mawana ose, nokuti isu tichiva nepolitical party yedu inonzi ZANU PF taitoiitira kuti tigokunda musarudzo. Saka kana paita mukana wemaelections sezvino isusu tine tichoti dei tahwina ose, bva kana tawana tawana vamwe vakawanawo mamwe tinozvigamuchira, nokuti ndiyo nzira yedhemokrasi ka.
Asika vamwe vanoti havasi kuona utongo hwejekerero huri kuitwa muZimbabwe vatogarepi, nekuti ZANU PF iri kupomerwa mhosva yekushandisa matare nevamwe vanhu vakaita savachabangu kuti ikwanise kusvika 2/3 majority yozovandudza bumbiro remitemo kuti vamunangagwa vatonge kusvika madhonga ameranyanga.
Kuti tinotsvaka 2/3 zvokuti kuda tigozvigotibetsera pakuextenda yatingati temu yomutungamiriri wedu, handizvo zvatakafomera pati kana kuti handizvo zvinoita kuti ti extend. Vanhu vanongotarisa chinhu chimwe chete chinoita kuti zvimwe zvinhu zviitike pakati pamaelections. Handizvo, isusu tinotongoti kana uchida kutonga unoda kufana kutonga wakanyatsogutsikana, uchiwana rutsigiro runobva kuexecutive executive ichiwana rutsigiro rwe mamembers of parliament anenge akakwana pakanzi vanoda kuti muvote zvokwadi motovhota muri pamwe chete muchiziva kuti chatinoda kuti chienderere mberi chinoenderera mberi saka vose vaunoziva vanoita mapolitical parties not only in Zimbabwe but throughout the world vanova variya kuwana majority majority ndeimwe nzira yokuti unenge uchimirira ruzhinji rwavana vezimbabwe saka decision yako inenge ichimiririra vanhu ivavo vazhinji saka haisiri nyaya yokuti tinoda kungozvishandisa chete patemu kana pakuchinja constitution aiwa muparamendi mune zvizhinji zvinoitikamo zvinodiwa kunge muine majority saka vanozvitaura ava hatinga zvinetsi especially veopposition ndomagari avo kuti tiite maelections aya hatizisu takazvironga
sei muchiti handimi makazvironga vatogarepi ivo vachiti mutauriri wedare reparamendi anova nhengo yezanup f vamudhenda ndo vakabva vaendawo pamberi kutambira tsamba yemunhu wavanga vasingazive vetriplec vachibva vaita kuti paitwe sarudzo
ndivo vakazvironga kumba kwavo ikoko ndokwavakatangira mbonga mupopoto isu taona vaita mbonga mupopoto mutemo ukati kana vadaro vadzingana itai maelections hatingati mabyelections
vanokokera bato rezanup f mudare reparamende vapupurai togarepi vachitaura vari parunare muharare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mutevedzeri wemutauriri webato retriplec vaostalo siziva
maita basa vazulu zvakaitika nezuru hansi election it was a continuation of the fraud yatakaona muna august this year ZANU PF iri kutonga without the mandate of the people ndonyaya inofanira kugadzirwa nyaya of the way we conduct my elections muno muzimbabwe ndodambudziko ririmo because it was a competition and a contestation of ZANU PF against ZANU PF an election without choice haisi sarudzo nekuti chinonzi sarudzo kuda kupa vanhu kuti vanominatewa vapiwe mukana wekuti vanhu vasarudze zvatakaona angari maprimary elections ezanup f it was a zanup f affair it has nothing to do with the people of zimbabwe
saka sebato muri kuronga kutora danho ripi vasiziva pane zviri kuitika izvi
nhasi tangatine misangano yakasiyana siyana across the country nemangwana kutaura neruzhinji rwezimbabwe around the way forward and mazuva ari kuuya mashoma tichataura gwara ratichatora sebato reruzhinji guided by the citizens kuti mazviona zvese zvaitika munyika munomu muzimbabwe hamusina mutemo hamuna constitution the constitution has been suspended ZANU PF wants to create a one party state towirana neruzhinji rwezimbabwe in terms of the way forward kuti tidzosere zimbabwe back to democracy and back to constitutional order
muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaostalo siziva vachitaura vari parunare kubulawayo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo mutuli ncube avo vakasangana nevatungamiri veimf neworld bank mazuva mashoma adarika vanoti zimbabwe yakagadzirira kushanda nemabhanga maviri aya kuti ikwanise kugadzirisa nyaya yechikwereti chainacho icho iri kutatarika kubhadhara IMF inotiwo yakagadzirira kubatsira Zimbabwe ndokunge yateedzera zvairi kukurudzirwa kuti iite asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti zviri kuitika muZimbabwe panyaya yezvematongerwo enyika neupfumi zvinopa kuti zvinetse kuti Zimbabwe ikwanise kubatsirwa neIMF uye nevamwe vekunze ngatinzwei hurukuro yataita navo
veIMF kuona kwandiri kuita vari kudzorera bhora mudariro regovernment yezimbabwe kuti ratidzai kuti matendeuka ratidzai kuti munokwanisa kubatsirikana kana muri redi nekuti sekuona kumaita pastatement yavavo vari kuti we are ready to assist zimbabwe if they are ready saka nyaya iri kwatiri Ndobva ndadzoka pama current negotiations anga achiitwa maringe ne debt negotiations. President we African Development Bank aka issue a statement yanga ine 6 pages. Pa page 6 pane 3 ma conditions akaisa. Ndiri kuchitaura nekuda kulinga ne IMF pana pandiko kusvika.
Sei izvozvo zvakakosha.
Condition yekutanga yakanga yakanzi tinofana tichita free and fair elections. Tichiri respect the rule of law, tichiita inonzi constitutionalism, teramtemo wenyika, tichiita ma rights, tichiri respect ma human rights. Zvino yekutanga iyo, yechitwo ndiye kuti ma reforms, tinofana kuita ma reforms. Chitatu, tinofana tichibhadhara mare ye 3.5 billion yevarungu land itakatora. Right. Saka itsusi kana tichinzvifana kuti ready kuti basikane IMF. Zvinoreva kuti tinofana kumita ma condition matatu aya. Ndino tinova takatofoira pama elections, maelections edu haana kutambirika.
Sei muchidaro muzvinafundo?
Maripoti ese akabuda esadaki, European Union, African Union, Qatar Center, akati maelections edu haana kupasa test ye free and fair, zvinozikanwa nemhomho yeruzhinji. MaZimbabwe nepachezvavo vanozviziva ndochokwadi chiripo. Tikatasa nyaya dzemitemo, matongerwo emitemo. Tichiona zvakaitika before my elections kusvika pamazuva maira apfuura apa apa petakaona the High Court yoita meeting pakati peusiku ichibhana members at CPOC kuti vasaparticipate muma elections akaitwa Saturday 19 December. Idambudziko iroro riri kutoratidza kunyika yese pasi rese kuti hatitedzeri mutemo. Saka kana IMF chiti hanzi tiri ready kubatsira Zimbabwe kana taa ready. Zviri kureva kuti pari zvino Zimbabwe haisiri redi kuti ibatsirikane neIMF.
Asika veZimbabwe vari kuti vakasawana rubatsiro vanokwanisa kuendawo kuChina nekuRussia.
China yakagara iripo kubva tisataona rusununguko neRussia yacho. Yakadii kumbovapa mari semakorisa yapera aya tikapuwa masanctions neAmerica kubva 2000. Vana China chavanogona kuita chiri neRussia. Kumira neZimbabwe kana tapinda kumameeting eUnited Nations where they would want to give official sanctions. But my sanctions now are China go up on the UN. Takato up on America. Zviko UN zvatadza vana China vakamira vakaita veto. Ndozvavanogona izvozvo. Zve political support. Zvemari havapi mari ma Chinese. Chavanotoita kutoya kutotora mari tiya medu kuno chibuda nawo. Izvi tichingomira kuti vazomira nesuper politics kana tadoko kwa ma sanctions.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muGaza vanoti vanhu vanoda kusvika zviuru gumi nezvisere kana kuti 18,000 kunyanya madzimai nevana vafa mukubhombwa kuri kuitwa dunhu iri neIsrael. Asi mukuru wemauto muIsrael Lieutenant Colonel Richard Hedge vaudza nepfenyuro yeBBC kuti hondo iri kuzoenderera mberi kunyangwe zvichirwadza kuti vamwe vanhu vari kuurayiwa. Israel inoti iri kuzorwisa dzimwe nzvimbo dziri kuchamhembe kwedunhu reGaza. mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo dzatanga nasi muEgypt, vanhu vachivhota kuti mutungamiri wenyika iyi vaAbdel Fattah al-Sisi vopuwa here mumwe mukana wekuti vatungamire nyika iyi kwetemu yechitatu. Asi kusamira zvakanaka kwehupfumi munyika iyi kuri kupa kuti vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vati zvichave zvinhu zvakaoma kuti vaAusisi vakwanise kukunda musarudzo idzi. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi, Taboka ane hurukuro namuzvare Chido Manjokota avanoita zveumhizha nezveumhetura vakavamba kambani inonzi Kids Intake iyo inoshanda kusimudzira vana vechikoro. Ngatinzwei hurukuro yavaita achitanga nekuvabvunza chakapa kuti vatange kambani iyi.
Taitika kuti tizovhura Kids in Technology Global. Takanga tavhura imwe kambani inonzi Netro Electronics kana kuti Netro Lab Technologies kune vanoisira yekutengesa maelectronics components. Maclient edu ainyanya kutenga ma university students vaizoshandisa pama dissertation avo. Saka zvaitika ndezvekuti pane vanga vaitenga vasingagoni kuzvishandisa asi vaine shungu yekuzvishandisa. Saka vanhu ivavo taizotora togara navo pasi tovadzidzisa kuti izvi zvinoshanda so. So mukudzidzisa ma university students aya nevamwe vanhu vaida kuziva kuti zvinhu zvinoshanda sei, ndo patakazotanga kunzwa kuti madii mavhura chi imwe kampani kana imwe branch yekudzidzisa vana vechikoro. Saka inini nemapartners angu Eugene Kudzai Jamu naKomotso Mombirere ndo patakazogara pasi tikavhura department rataiti Kids in Technology Global.
Saka chakaita kuti muvhure department iri rakazova kambani inyaya yekuti manga mangonzwa vanhu vachiti aiwa mungabudirira kana kuti pane zvimwe zvamanga vasangana nazvo pakukura?
Isi takazviita nekuti takaona kuti vazhinji vedu taingodzidza kusainzi uku kuti kune parallel circuit, circuit in series taizviona madiagram mabhuku, asi kuzonzi gadzira circuit racho uise switch uise resistor apa ugadzire circuit racho rekungobatidza light remumba vamwe vedu vakawata nanhasi havatozvigoni. Asi zvaizoitika ndezvekuti tasvika kumayunivhesiti uku lecturer aisazodzidzisa nekuti anotaura kuti izvi makazviita muri kuprimary. Saka kune vakenge vasina zvikwanisiro zvacho, vasina kuenda kuzvikoro zvine zvikwanisiro zvacho, zvaizovaremera kutanga kuita mapracticals ekuyunivhesiti, kutanga kuita innovative vechigadzira maprojects avo. Vamwe vaitonetseka kunyange nemadissertation projects.
Vana ava vamuri kudzidzisa muri kuona vachibatsirika here zvekuti mune remangwana tingaona vachitanga kugadzira zvinhu zvitswa zvakasiyana siyana?
Ndiri kuona vachibatsirika zvikuru nekuti kunyange mafungiro avakuita nezvemastem subjects izvi akatosiyana. Unoona vanga vachochuya neproject woti teacher zvinoitera kuti ndigadzire alamu yepadhoo pangu yekuti kana vanhu vakapinda ndonzoti munhu pane munhu apinda dhoo rechirira isinowa kuridzora kuti gadzira tinawo pamukana wacho kuti gadzira tione kuti zvaukugadzira zviri kushanda here. Unotoona umwe wacho vakutogadzira masystem ari kutoshandiswa pachikoro, maattendance register system, mabiometric attendance system nezvimwe zvakawanda zvavari kugadzira vana vadikavo. Vamwe vacho vakakwalifya kuenda makompetition kunana Singapore robotics idzi. Ndinoona zvakanaka kuti vana ava vatange kudzidzira kuita innovative, kudzidzira nezvetechnology zvivachiri vadiki, nekuti zvinovabatsira kuti vasazoshaya zvekuita muupenyu. Unoona kuti vakamudzidzisa electronics nyange mabasa emaoko chaiwo akaita kunge kugadzira mafoni anokwanisa kuita, nyange mukati aini yatsva, instead yekuti tirase aini, munotoona kuti mwana kutogadzira aini yakutoshanda.
Mashoko enyu ekupedzisira uyezve kuti vanoda kukubatai vanogona kukubatai sei?
Isu kuKids and Technology tine moto yedu yekuti learn by doing. Zvichireva izvo kuti tanga unokwanisa kuziva chinhu kana uchinge wachiita, kana usati wachiita haungachizivi. Zvichireva izvo kuti ukaverenga chinhu ukasazochiita, then hapana zvaunenge waita kazhinji kacho. Saka vanoda kuzoziva zvakawanda nezvekids and technology munogona kuti bata pa +263 778 530 166 kana kuti pa 0783 911 714 kana kuenda pa Facebook pedu Kids in Technology Zimbabwe kana kuti pa website pedu kidsintech.net. Muve nezuva rakanaka.
Avo vanga vari Muzvare Chido Manjokota, vanga vachitaura vari parunare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu, munondipa
simba. Manheru akanaka vatereri, tatarisana neChristmas kudai, ngatinzwe mashoko pamusoro pezuva guru iri. Kuti besera nemashoko pamusoro pezuva guru iri, tabata Reverend Dr. Ray Motsi. Taurai kuvatereri vedu Reverend Dr. Motsi.
Nyaya yekuzvarwa kwaJesu inyaya inofadza zvikurusa kunyanya kuvatendi vechitendero cheChikristu. Nouda kwekuti inotiyeuchidza kuuya kwaJesu pasi pano achizvarwa somunhu achirarama pakati pedu, uyezve ndokuzofa pamuchinjikwa nokumuka zvakare kumashure kwemazuva matatu. Kuuya kwaJesu zvinoreva kuti mashoko anofadza nekuda kwekuti zvinoratidza nyasha dzaMwari, zvinoratidza uvapo hwaMwari, zvinoratidza mwoyo muchena waMwari anove ndiye wakapa mwanakomana wake akazvarwa woga kuti atifire panyika achiratidza rudo rwake. Izvi zvinotiyeuchidza kuti sevanhu tisakanganwe nyaya yokupa, tisakanganwe nyaya yeuvapo hwedu mukati meupenyu hwevamwe vanhu, tisakanganwe zvakare kuti inotiyeuchidza uvapo hwaMwari. Nokuti Mwari vakavimbisa zvachose kuti havazombofa vakatisiya kana vakatirasa. Kunyange tikafamba pakati pemvuri werufu hatizombotyiba muvengi. Saka tikaenda kuna vaGaratiya chapter 4 verse 4 inotiyeuchidza kuti nenguva yakafanira, nguva peikange yakwana, Mwari vakatumira mwanakomana wavo kuti atifire pamuchinjikwa. Tinozoye uchidzwa zvakare kuna Isaya kuti kwatiri takapiwa mwanakomana, kwatiri mwana wakazvarwa. Izvi zvinoratidza kuuya kwaJesu muno munyika, asi chinonyanya kukosha ndechekuti takapiwa mwanakomana waMwari anove ndiye anoita kuti chitendero chedu isu sevaKristu chive chitendero chine midzi, nokuti nhoroondo yekuuya kwaJesu nokufa kwake nokumuka kuvafi inhoroondo yakatsvagurudzwa nevazhinji vakaona chokwadi kuti ndezvemandorokwati kuti Jesu akafa akamuka, Jesu akararama pasi pano. Naizvozvo tinoyeuchidzwa kuti Mwari wakada nyika akatipa mwanakomana wake mumwe chete kuti anotenda maari asafe asi kutoti ave nokunoupenyu husingaperi, Johani chapter 3:16. Izvi zvinotiratidza donzvo guru reKrismasi, chinove mwoyo muchena, kupa mwoyo murefu. Kupa uku ndokunoita kuti vanhu turarame, nokuti pakurarama kwedu hakuna asina kurarama asina akambomubatsira, hakuna akabudirira anoti hapana kana mumwe chete akambondibatsira. Tose tine vakatibatsira vanotitungamirira. Naizvozvo kuuya kwaJesu kunotiyeuchidza paKrismasi kuti isu tose tinofanira kudanana, tinofanira kupa, tinofanira kuita mwoyo murefu, tinofanira kunzwirana sekunzwirwa kwatakaitwa isu naMwari. Naizvozvo hama dzangu, tinokumbirisa zvikurusa kuti paKrismasi ino tiyeuchidzane rudo rwaMwari, tiyeuchidzane uvapo hwaMwari, tiyeuchidzane utungamiri hwaMwari mukati moupenyu hwedu. Mwari wakutungamirirei, Mwari wakuitirei zvakanaka. Uve neKrismasi yakanaka.
Tinotenda zvikuru nemashoko anokosha awa pamusoro pezuva rinokosha iri. Vateereri, ndinoimba kuti muri kugadzirira zuva guru iri zvakanaka. Ndini Tanonoka Wande ndichiti vateereri, ngatisanganei zvakare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vavhura zviri pamutemo nhandare yeHart Stadium paYada Hotel. Nhandare iyi ndeya vaWalter Magaya vePhD Ministry, avo vane chikwata chavo chenhabvu chiri muPremier Soccer League chinonzi Yada. Totarisawo zvabuda mune mimwe mitambo yeEnglish Premier Soccer League. Tottenham 2, Newcastle 0, Fulham 5, West Ham 0, Everton 2, Chelsea 0, Man City 2, Luton 1. Tichitarisawo zvabuda kuLa Liga. Mumwe mutambo pakati peAthletic Club neGranada wamiswa. Athletic yakatungamira 1-0 mushure memaminitsi gumi nemasere, kana kuti 18 minutes, mushure mekunge mumwe munhu ange achiona mutambo uyu adona ndokubva afa. Mune mumwe mutambo weLa Liga, Atletico Madrid yarwa Almeria 2-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. ZANU-PF inoti iri kutambira zvakabuda musarudzo dzemabuy elections neZuro, asi vanopikisa vanoti zvakaitika neZuro kwaive kupedzera hoko padehwe retsindi, vachitiwo zviri kuburatsa pachena kuti ZANU-PF yave kuda kuita zveutongo hweumbimbindoga. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti zvichanetsa kuti Zimbabwe itange kukwereteswa mari nevekunze. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.